tinosanda nemadzimai ekumaruva ari mumadistrict anokwana iwo kuita 15 mumaprovhinsi 8 emuno muzimbabwe. Tinoshanda tichiita kuvakurudzira madzimai kuti vange vachipinda muzvinzvimbo zveleadership, ingave leadership yemuvhidhiko, yemuwadhiko, ingave leadership kana kuti vavewo vanotungamirawo school development fund yepachikoro, ingavewo leadership yese pese pangowanika mukana yekuti panenge pachida zveutungamiri. Ndobasa redu rekuti tine ndichida kusimbisa madzimai kuti kuti vange vachipinda muzvinzvimbo zvekunge vachinge vachikwanisawo kutongawo variwo kumaruvawo mumabatobato akasiyana-siyana. Ndobasa ratinoita isisu sethe Women's Trust tichishandisa yatinoti social visioning, yatinoshandisa yatinoti simuka Zimbabwe. Saka kana tichitora nyaya yesimuka Zimbabwe, tenge tichitora kutizve iwewe semudzimai unofanira kuziva zvaunotarisira semunhu, unofanira kunge une vision.
Pane zvirongwa zvamuri kuita here zvekurangarira iro zuva rino remadzimai ekumaruva?
Pakurangarira zuva rino remaruva, isusu tiri kushanda nemaorganizations. Madzimai vedu vari kushanda navo vatonzi magrassroots. Madzimai vedu vari kumkai vari vachaenda kuruwa Women's Day. Pavanoenda ikoko vanenge vachiratidzawo zvavari kurima, vachiratidzawo zvinoita kuti paone nyaya dzatinotaura dzefood security kuti madzimai vangachengetedze sei kuti pave nechikafu mudzimba dzavo, nechikafu chekuti vanozokwanisa vachitengesawo zvichiprofitisawo kune food security yenyika. Saka isusu sethe Women's Trust tiri kusapota madzimai atinoshanda navo kuti vangewo vari pakatiwo peurongwa ihwohwo hunenge huchiitwa pane pachiitwa macommemorations iyayo munzvimbo dzakasiyana-siyana.
Pane dzidziso yamuri kuvapa here kuti vangagadzirise sei nhuna idzi?
Isusu seWomen's Trust tinotaura nyaya dzegovernance kuti vatungamiri vatinoita muzvinzvimbo izvi vanototishandira. Vanofanira kunge vachiuya kwati semawiro vaanoita vasvika kuti tivavhotere, vachitiudza kuti vizheni yedu nevizheni yavo nevizheni yenyika zviri kusangana pati.